A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Friday, November the 15th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight, we're traveling back in time to 2 years ago on this day when the Zimbabwe Army announced they were intervening to target criminals that surrounded then-President, the late Robert Mugabe, after moving their military hardware into Harare and seizing control of the state broadcaster, the ZBC.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we're streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. We're also live on all our websites, which are www.voashona.com for Shona, and for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com. And on this day 2 years ago, tensions and euphoria ran high in Zimbabwe when the army raiding homes of government ministers, including Jonathan Moyo and Ignatius Chombo, amongst others, saying they were targeting criminals around then-President, the late Robert Mugabe, and not staging a military coup.
While Mr. Mugabe and his ministers were scampering and fighting for their lives, many Zimbabweans were celebrating what was clearly the beginning of the end for Mr. Mugabe's rule. But today, that euphoria has died and has been replaced by a cacophony of disenchantment against Mr. Mnangagwa's successor, President Emmerson Dambudzo Mnangagwa. Many are complaining about his leadership. The economy is in a tailspin. There is no jobs that he promised during the election campaign. And many people today are regretting participating in the removal of Mr. Mugabe. In brief, many people are saying they were better off with Mr. Mugabe.
We will be taking you through that journey today, and for you to come here and also reminisce and tell us, where were you? Has anything changed? What do you foresee happening in the future? So please join us today, and we welcome all your suggestions, and also please write your numbers on our Facebook platforms, and we'll call you right back in Tunga.
Yebo, mavikunjalo li chananjane makaya gwabasanda sikhuma singumsakazo we Studio 7 njalo sikuhlelo we Live Talk. Utaba isingalo lamhlanje ngolokususwa kuka Moyi umnumzana Robert Mugabe uhulumende wakhe embusweni ngomnyaka ka-2017. Lizakhumbula ukubana ngosuku lwalamhlanje kulo mnyaka 2 years ago, ibutho laselingenileke esitaladeni izolo mhlaka 14 lahluthuna intambo zomsakazo we-ZBC. Kanye lakumaphephandaba kahulumende laseliziphethe. Laselimemezela-ke lamhlanje ngo-5 o'clock ekuseni kungubaba uSibusiso Moyo osengumphathintambo obonanga ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Wayengakaziwa ngabantu abaningi ngaleso sikhathi, kodwa-ke wasephuma ngelanga lalamhlanje ngo-5 o'clock ekuseni kumabonakude ememezela ukubana ibutho selingenele kwezombusazwe, ngoba laselinanzelela ukubana kulezigebengu, izigelekeqe ezazigombolozele umongameli Robert Mugabe. zisenza imsebenzi yenkohlakalo eyayivulala umnotho weZimbabwe. Wakulandula wakubeka kwacaca ukubana kwakungayisiyo okuthiwa yi-military coup, ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Kodwa 2 years down the line, abantu abaningi bathi kusobala ukubana uMgabe wahluthunelwa libutho. Abayakhala ke abanengi lanxa abanye ikakhulu abecele likaMnangagwa besithi hayi umongameli wenza konke akwenelisayo, abaningi bayakhala ngombuso kaMnangagwa bathi uqhubeka icindezela abantu, abanye bathi umbuso wakhe mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe. Bavame ukupha umzekeliso wesinkwa abathi sasiyidola ngesikhathi sikaMgabe, namhla sibalelwa phezulu khona le kubo $16-17. Ngokunjalo bathi hayi babe ngcono ngaphansi kombuso kaMgabe abanye. Kodwa ungababuza ukuthi alubana esaphila uMgabe lamhlanje, simbize sithi hayi mdala subiselwe into zakho, ngena esihlalweni buyela lapha, ungavuma yini? Bengavuma bathi hayi bebengasoze bekuvume lokho. Kodwa bayaqathanisa nje ukuthi hayi phakathi kwemibuso yomibili awukho ongcono kulomunye. Mafi
kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai nemufaro, nhasi semusi wechishanu kudai ntunga nhasi vazhinji pari zvino tunoziva kuti vakatarisa ivo mutambo webhora uri kutambwa pakati pemawarriors nemazebras ekubotswana. Asi nhasi tanga tiri kutarisa isu kudzora ndangariro kune zvakaitika makore maviri apfuura, apo takaona vechiuto pazuva ranhasi gurukota rezvekunze kwenyika vasb moyo vachienda ivo kunhepfenyuro yezbc. Vachisvika ikoko vachisvikonotaura ivo kuti pane zvavanga vari kugadzirisa munyika, uyezve vachiti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachigadzirisa nekubvisa matsotsi avaiti ivo akanga akakomberedza vaiva mutungamiri wenyika panguva iyoyo vaRobert Mugabe. Saka tiri kutarisa kuti ndo zvakaitika here, semaonero enyu pane zvasanduka here mushure mekunge pari zvino tava nemutungamiri vaEmerson Munangagwa. Asi ndinofunga ntunga tine vhidhiyo iyoyo yava SB Moyo apo vakaenda kuZBC rega timbonzwa kuti vaiti chii pavaitaura ivo vachitaura ivo neveruzhinji. Musi woyo vazhinji vakanetsikana chaizvo vachiti ko chiiko chaakuitika, asi regai tiende kuvhidhiyo iyi tinzwe kuti vakati chii pavaitaura apa.
Zimbabwe Defence Forces, Comrade RG Mugabe and his family are safe and sound and their security is guaranteed. We are only
apo muri kunzwa va FB Moyo
around him who are committing crimes that are causing social and economic suffering in the country in order to bring them to justice. Zimbabwe Defence Forces.
Apo tanga tiri kunzwa vaSB Moyo vachitaura ivo kuti vakanga ivo vechiuto vakanga vari kuti ivo vaMugabe nemhuri yavo aiwa vanga vakachengetedzeka zvakanaka, uyezve vachiti ivo vanga vachida kuti vabvise vavaiti ivo matsotsi anga akakomberedza vaMugabe. Saka tida kunzwa kuti mushure mekuitika kweizvi pane zvasanduka here, pane zvamuri kuona here, pane mutsaukano here, uyezve kuti pane zvamungaone zvingagadziriswa here mune remangwana ntunga.
Yebo mavhi, ende mubvunzo uri kubvunzwa nevanhu vakawanda nhasi ndewekuti sezvo vaiti kune matsotsi akakomberedza vaMugabe ari kuba muhurumende ari kuita nyaya dzeuori corruption. Ko corruption iri kuitika nhasi, uori huri kuitika nhasi. Huri kuitwa nematsotsi avaMugabe ayaya kana kuti uyu akomberedzwawo nematsotsi? Yilo udaba olukhulunywa ngabantu abanengi ukuthi njengoba imisebenzi yenkohlakalo ikhanya iqhubeka kuhulumende, amasela lawana ababesithi bawajongile bazama ukukhipha wona, ababesithi yagombolozele uMgabe, yiwo alokhu ekhona yini? Ngoba siyazi abaningi babo sebasuka elizweni abantu ababesidla ababegombolozele uMgabe ngoJonathan Moyo kaSukuwere. There is no doubt ukuthi yibo ababekhulunywa libutho, kodwa inkohlakalo iyaqhubeka elizweni kuhulumende manje. Umbuzo ke ungokuthi lo umnangagwa selamanye amasela yini amgombolozeleyo. Yo umbuzo obuzwa ngabanengi.
Ndikunzwa ntunga kuti tine munyarikani wedu wekutanga vankululeko Sibanda varipo ve MDC yava Nelson Chamisa. Saka totanga nekuvabvunza kuti makadiko vasibanda?
Tiripo makadiko zvei.
Aiwa tiri wadi. Imi munoona pane zvasanduka here tichitarira kuti nhasi pava nemakore maviri atiti apo takaona vechiuto vachipinda munyika vachiti ivo vanga vari kuda kugadzirisa zvinhu uyezve vachitaura ivo kuti vanga vari kuda kubvisa matsotsi anga akatenderedza vaive mutungamiri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe.
Munoziva zvei kuti apa murikungonatsa nyaya. Chokwadi chinozikanwa nevana muZimbabwe ndechekuti masoja akapinda akaita inonzi nechirungu kuwa akatora utongi nechisimba. Vakatanga kutungamira nechisimba nemuwavo uyu vamunangagwa. Tinoziva kuti kubva musi iwoo pakabiwa mari dzakawandisa kubva kuhurumende 3 billion dzakabahwa neparamendi kuti dzakabiwa kubva November kusvika kunana April, May 2018. Saka tozva kuti umbava wakasimbiswa. Uyezve pane vamwe vakataura zvichitika izvi zvekuti aiwa kapa vanyatsopinza vanhu vanogona manje kuti kuzotinetsa pakubira nyika apa. Nekuti aiziva zvavakaita kuDRC, tinoziva zvavakaita kuChiadzo, tichizoziva zvavakaita zvemunyika yeZimbabwe panguva yese yavanga vari vachitonga kuchiuto uku. Saka handizivi kuti tinovachenesereyi tichiti vakapinda vachiti vanoda kubvisa mbavha kana kuti chichowadi ndechekuti vakapinda vachida kubira nyika.
Ntunga.
Kodwa vati dokotela Sibanda ibutho kalihlutunanga bona bezanu PF sizama ukubaxhuma lapho zabezwa bedefenda bathi okukhona ukuthi uMgabe wagcina ngokuzisukela esikhundleni ngokuresigna ngakho ngeke sithi wahlutunelwa libutho.
Tikunzwa kuti vasibanda nhare dzavo dzinenge dzadonha asi regei timboenda tina amai Linda Masarira Kaingizi makadiko. Aiwa vesangano relead totarisa kuti nhasi tiri kuona isu pasvika makore maviri atingati anniversary yezvakaitika munyika makore maviri apfuura patakaona vechiuto vachiuya vachiti ivo vakange vari kuda kubvisa matsotsi anga akakomberedza vaMugabe pane zvasanduka here semaonero enyu?
Chekutanga chandinoona chakasanduka inyaya yemagariro edu mukati menyika ino takatinyanya kutarisa nyaya yefreedom of expression nezvekuyana kana kushanda kwemapato mukati menyika ino. Ndichitarisawo semunhu aimbunyikidzirwa kodzero dzake kunyanya nenyaya yekutaura zviri mukati memwoyo kana mukati mepfungwa nguva yaMugabe. Zvaityisa fani kuti munhu utaure zvaunenge uchifunga kana zviri mukati memwoyo yako kana kuti kupikisa hurumende iripo. Chaive chimiro chekuti waiti ukada kunatsoratidza kuti izvi hatisi kuzvida sevanhu waigara wakangoteverwa kawaiperedzesera wavamucheri kana kunotorwa usisaoneke zvakare. Toona zvakare kuti kwaitika chiitiko ichi makore maviri apfuura vanhu vari kutaura zvavanoda vakasununguka vari pavari. Ndo maonero anditi kuzviita kuti freedom yavepo zvasiyana kudhara pavaiti there was freedom of expression but no freedom after expression. Chitarisawo zvakare mainteractions emapolitical parties nguva yaya yaMugabe maiona kuti zvoni mapolitical party acho vaitaurawo zvavo but vaitaura vaine kakutya mazuva vanhu vakapomponoka kutaura zvavanoda pavadira. Tikatarisa zvakare election yatakaisa last year bonana think paelection period hakuna bato rakasangana kana nekurohwa kana nekuurayirwa vanhu sezvataiona nguva yaMugabe. Ndopositive hombe yandinonyanyoona kuhurumende iyi yavepo vaMugabe vaenda. Machallenges mazhinji achiripo takatarisa maringika noupfumi hwenyika pachiri nedambudziko guru rinoda kuti rigadziriswe. Takatarisa zvakare uori ungava huri muhurumende ungava huri mukati mevanhu ndopandinoona pasina politika uyo tigore kugadzirisa izvozvo. Kana hurumende iripo isati yagore kugadzirisa nyaya yeuori handina kwandiri kuona tichienda nekuti tinoramba tichikavira mberi asi tichidzokera shure.
Antunga.
Yebo, uDokotela Sibanda usephendukile njalo. Dokotela Sibanda yamuzu unkosikazi Linda Masarira Kayingidza. Uthi sokwehlukene la lesiya sikhathi ngesikhathi sikaMgabe ngoba kathesi abantu sebelenkululeko ya kwanisa ukhuluma okufunayo awubotshwa. Utsho njalo uLinda Masarira.
Selegcekeni ukuthi i-MDC kathesi iphathe sibhaniwe asikwanisa ukwenza imihlangano lezinto eZimbabwe. Amapholisa asalethi kakuvunyelwa lokho. Ngishone namhlanje ngisemhlanganweni labo. Besala khona ukuthi senze umhlangano eHarare nje kodwa lokho umhlangano uzabe ulama-dignitaries. Abantu abafana nama-ambasada abakhulu bakhulu bezamabhizinisi. Sizama ukuthi silungise isimo lokubona kweZimbabwe emhlabeni jikelele. Kodwa uzathola abanye abantu besithi bona kuthi khona kulokwehlukana. Ukwehlukana kwangapho umnanga kwayisiwayo owayenza ukuthi abantu bebalwe ngo-2018. Ndawana befuna ukudlala ngathi isikhathi esiningi kakhulu sidiniwe ngalaba bantu mani. Okunye fanele sikunanzelele ukuthi khathesi uMgabe ngesikhathi sakhe sonke busa kulabantu abangu-3 kumbe 4 abathethwa nge-treason. Umnanga kwa khathesi sikhuluma so ule minyaka emibili engenile abantu asebethethwa nge-treason sebefika 10. Honorable Sikhala bonke bathaba le-treason ngoba wakhuluma ukuthi uhulumende lowo into yakhulunywa ngithiwangirayo kodwa zangabe ne-problem. So siyabona ukuthi abantu abafuna ukuthi basivala amehlo ngoba banikwe okumnandanyana khona kokutshontshwa uhulumente ngaba sihambele kathana le mani.
Masarira Kayingidza hanzi na Dokotela Nkululeko Sibanda MDC iri kurambidzwa kuita misangano yayo. Just yesterday the police said no yet to another meeting planned by the MDC. So where is the tolerance?
Sekuthi angathi sikusabisa ngayo yonke nofana ukuthatha zakare ukuthi nika yedini mthimo yayo uye bathole MDC bakhulu bayo bashinji magwetha vanoziva marongerwo anoitwa manyorerwo etsamba nezvinofanwa zviripo pavanenge vachikumbira kuita magungano aya. Kana ivo vakaendesa tsamba yavo mazuva asina kufa nondinoziva kuti notisi iyi yekuti kuchaitwa musangano inoitwa 7 days before. Kana imi mukaendesa notisi iyi 4 days before munenge vuchida kuti ivo vazoini ndikungopasa muenzaniso. Nekuti nyaya iripo ndeyekuti bato reMDC riri kuramba richikonzeresa confusion mukati menyika ino. Vanoita zvinhu zvinenge zviri outside maspecified legal requirements. Vaita outside zvinhu zviri maspecified legal requirements vomhanya futi kunzokuona kuti tikungunyikidzirwa kodzero redu. Indinoona zvakakosha kuti ngatitei zvinhu zviri malegal requirements edu semanyorerwo azvine zvakaita mukumbiro remitemo kana mitemo yedu. Chechipiri tikada kutarisa zvakare kuti tikaramba tiri vanhu vanogara vari antagonistic vanoda kuramba vachirwa vasingaunze masolutions fot nyaya dzatiri kunzwa tikada kudzoka kumashure gore rinoro rese kana kubva kumarure kumashure MDC inoramba ichikotaura nyaya dzehombe inoramba ichitaura nyaya dzekurwa inoramba ichikotaura nyaya dzekuda konzesa nyonganyonga nyaya dzekudira jecha nyaya dzekuti chero ani nani zvakare hurumende pasi rose kana uri kudhina nevanhu vari kuda kuramba vachingokonzera instability reaction yacho inenge yakamira sei nguva yetiri inoi chandinokurudzira iva kumeko varipo vakateerera kuti vazoendesawo kana kune mutungamiri yavo nekuti ngatimbosiyanai nenyaya yekurwisana timbouya kuzorwidzana nemaideas anovaka nyika ino kuti nyika inotoigadhirisa sei nekuti ivo veMDC vakatadza kupruva kudare rekwavakaenda constitutional court kuti vakahwina maelection. Hatingarambe tichirwa tichiramba tichitaura zvinhu zvinopikisa nyika yedu zvinodemonaiza nyika yedu. Hillary Clinton kuamerica akabvuma kuti yemandipirira maelections but chakakosha inyika yeamerica ngatishandei kuti america iende mberi. Havana kuramba vachiti Trump tichara pachipotera matombo tinoona pavezei america yose ichiva tambo zvaari kuita zvisiri izvo asi havasi kusunga upinyu hwenyika yavo havasi kudzorera nyika kumashure vachiti ngatitsenyonganyoka mukati menyika yedu. It is high time that MDC matures and stop this tomfoolery yekuti vanoramba vachida kuramba vakatiita tension mukati mezvizvarwa zvemuzimbabwe. Ngatimbogarai pasi semazimbabwe timbobvisa majaketi emapato edu titogadzirisa senyika ino kuzvizvarwa zvemuzimbabwe zvigare zvakanaka kwete kuswera tichishungurudza pfungwa nemwoyo yemazimbabwenzi mazhinji ari mukutambudzika.
Dr. Spanda, before we go to our next guest, I'm sure you'd love to respond right there.
No, I don't respond. That's just a lot of hogwash. She just said nothing. She is singing to the gallery. We can continue with more serious people.
Okay. Thank you there, Dr. Spanda. We'll come back to you, Mav Titorem, our next guest.
I want to consult it in our Jones Musara, the battery Zano PF, Vancouver, Canada. Kutunokchinga Mizai, Pashirongwa.
Oh, thank you so much.
Vamsara, mungati michi chaitwa ne hurumende yenyu yeZANU PF chamungati chinoyemurika. Tiona kuti mashitsa 2 years mapinda pachigaro.
Well, chokutanga, tawedzera freedom munyika. One major example being freedom after speech and freedom after expression. Old dispensation. Zairovesa, kana kuraisa, kana kutsakatika. Ukaona wa criticize wa Mugabe, wa isungwa, uvariwa, o disappear. Aswa Mnangagwa, Varuta is a lot of unprecedented tolerance to the opposition. Wakati ma opposition party says, magasununguka ukitie tizogara pasi, sikurukura kupolad. Zino shikadiza kuti tamo new dispensation in a tolerance, in a freedom. Iye zino, hakusa rowa munu. Wamu gabe wa iri rowa, kudashura chaiko zokuti wana wa tankira inana wa matuku waka borowa. Wati wamu nangagwa, hatusa tamo zashin zacha misa wazo rowa, kana kuti wazo nzwai. Hatusha itike muchi, mu new dispensation. That's number one. Number two, there's more focus on substantial issues that are of interest to the ordinary masses. For example, if you look at ZUPCO, one of ne ne motika rema bus, wargu wana mazupko aripo pa road. Ma road, aku gazirwa, anga gazirwa nika yese at the same time, asu zuku gazirwa. Kudaku samangu gazirwa, sama relations ni zime nika, inga wazi kumado kero, zuki itwa, ne new dispensation. Diaspora engagement, we are seeing more of that interest in engaging. Why am Gabe diaspora? I am going to Kusurezwa. Wam Gabe, I am going to was in America. Can I end up China? I was going to Zimbabwe. Dariko, regardless of party affiliation and all that. So those are substantive bread and butter issues that the new dispensation is. Yes, worked on. We have also seen some progressive economic reforms happening. They are not just happening on the political front. We are also seeing reforms of the economic reforms. In the old dispensation, there was an unrestrained culture of borrowing and spending. But look at the new dispensation. Some changes have happened in terms of restraining government spending, the culture of dishing out treasury bills, abusing the overdraft of the RBZ. There has been some tightening of the screws a little bit.
Mm-hmm.
So, there are many positives.
Mr. Rifa, may just come in there.
Some of the few.
There are a lot of people that are actually writing on our live feed here at VOA, Sean, are just asking that. But when you look at the economy, it's now in free fall. During the Mugabe era, they were saying they were buying bread at $1. Now it's $15. How progressive is that? And what's your take on that?
Well, I think I'm all dispensation less equity. Kuti chingwa ichocho chizoita dhora hurumende yanga ichingokwereta andizi saka zvafana nemumba kuti mumba imomo muri kuwana chingwa asi baba namai vachiwana turi kundokwereta kumaraini, right? That's one perspective. It was not a sustainable model because now look at what has happened. The new dispensation inherited massive debt, it will be 8 billion from external lenders. We have about probably 15 billion domestic borrowings. So it was false comfort. It was a fake price of bread. Even in America, Canada, you can develop the wheat, you don't find bread for a dollar. So that old dispensation, it was pursuing my populist measures, but it's in a long-term pain. Now, what the new dispensation has done, is to switch over things and say, okay, let's have short-term pain for long-term gain. So people need to understand that that price was not realistic. It was a fake price. It was artificial. It was based on borrowing that was going to burden us in the future. Mm-hmm. So these are the consequences of that unrestrained borrowing that was happening in the past.
Thank you, Mr. Jones Mosara. Kwangu kubo kwa kusenzi wa ngumkabe akusenza gali manje. One funny thing though about many people in ZANU PF, they blame the late Robert Mugabe for everything. No one really wants to take responsibility for anything. Lomlaleli ecingweni kodwa ngingakayi kuye. Baba Spandangena kona api amuzu ya kulumu msara.
Well, look, Zimbabweans are not a stupid lot, and I think that we do a disservice to ourselves when we talk to Zimbabweans if they're stupid. Robert Mugabe flew the Air Zimbabwe. Mnangagwa doesn't. He flies a private chartered plane. Robert Mugabe, yes, certainly maintained prices as best as he could that Zimbabweans could afford. Mnangagwa didn't. Robert Mugabe had in his whole, in his 37 years, five people on treason charges. Mnangagwa has seven of them in 2 years. Robert Mugabe took to any other leader in the world and amassed some respect. Mnangagwa is respected by his staff. Robert Mugabe unleashed violence on the people of Zimbabwe in 2008, but it didn't send soldiers on the people. Robert Mugabe killed people. He didn't kill seven people in one day, shooting them at point blank. Robert Mugabe was a poor planner, but he didn't steal $3 billion in 6 months. You realize that we're not even being sold a dummy. We're being made fools and stupid people by this. Not seeing this song that not even anybody in Zimbabwe sings. There's some kind of reform. You have freedom of speech. Go and ask us if there's freedom of speech in this country. Ask us if there's freedom of assembly in this country. There's none of the sort.
Well,
ask the RBZ right now. The RBZ right now is an organization for monetary fraud, defrauding the people of Zimbabwe. The Ministry of Finance serves one purpose. So this is something that the people of Zimbabwe experience every day that they never experienced in their lives before. This country has been in a bad place. This is worse. Robert Mugabe destroyed the economy. It took him 17 years to do that. It took this guy, on the other hand, 7 months to destroy it from something to nothing at all. And Zimbabweans are awake to that. They don't need to be told anything of anything about this guy. They've got him. I don't want to ask you to remember the guy everywhere.
Thank you, Dr. Spanda. Sithathe umlaleli ecingweni. Kunjani umlaleli?
Siyaphila, siyaphila baba uNkomo njani?
Hayi, siyaphila. Sikhuluma lobani?
Baba uNdlovu eGoli.
Ndlovu enkulu. Sungenele kuhlelwa kusiphi umbono wakho?
Yazi inkinga ekhona nje baba uNkomo la, ukuthi sikhuluma nabantu abangezwayo abantu uma besikhuluma. Noma ngithi ngabantu abangena feeling nabantu baseZimbabwe. That's a big problem, isn't it? Ehleleni liyenzeka kahle. Kodwa yonke le mibono ekhuluma ngabantu, abantu esikhuluma nabo, ngelaba abasizwa nokuthi isithini. All right, okokuqala, uma bethi umdabu wayengcono kunomnankakho, asilona iqiniso leli, bayafana. Ngoba khumbula ukuthi isinkwa kumdabu uma sokutyawa idola laseZimbabwe, sasesithengwa ngemalini. Abakhumbule nje lapho ukuthi laba abantu bayafana, there's no different, bayafana. Economy le ekhona isafana, isaqhubekisiwa from kumgabi sizwa kumnankakho, they're still doing the same thing. Akukabi khona umehluko, mhlawumbe sisezobona kalisazi. Kodwa both i-NDC ne-ZANU PF vele basebenzela abantu baseZimbabwe, basebenzela bona. over ENCC and Vanity 7 and Zimbabwe. There be something abazoyenza uma kuma election ukuze abantu bonke kubonakala ukuthi kuridiwe. So bona bakhuluma ngomndomo kuphela. Sina abantu esikhasi esivotayo asikwazi ukuthi laba bantu kathi balobhana kanjani lephezulu. Yibo bona bakwazi. So yinto ofanele ukuthi nabo be political party bafanele ukuthi bebe ne intelligence yabo ezokwazi ukuzimba izani kulento eyenzayo. Kuzabesebenzela kwesizibazo. Engathi uma kuyukuthi behlulekile ukuvivizana, beqede lapho belwisane ngoba manje abasalwisani nezani. Sebelwisa abantu baseZimbabwe ukuthi beqhubeke beshutheke ngenxa yokuthi kona balokhu bekhalwa ukuthi umnankazi watshintsha amavoti, umnankazi watshintsha amavoti. Okuyenza ukuthi i-political issue yaseZimbabwe ingekho right. Ayikho economy ezoba right because of this political issue. Uma bona bengalungisi political issue yabo njenge-MPC bebe yi-strong opposition party, nothi le opposition party ezoma ngegama eliyi-one ukuthi sirojiwe. Kati bona bahlala barosa so isikhathi bayifomelele iparty uma kuyukuthi bengenayo intelligence yabo ezokwazi ukuthi izinde le i-political party erigayo. Bayifomelele kathi kumele bezihlalele-ke beyeke izani iqhubeke kuzo ihluphekise abantu kunokuthi nabo bebe yi-stumbling block.
Hayi, siyabonga baba uNdlovu ngokungena kuhlelo ba.
Siyabonga ba.
Bari kutora po uNdlovu mafi. Anzi apana chabudapa. Bari kuti like many other people have been saying kuti chingwa chaita dora. Nenguwa Mugabe asi parishino achitengeki zvachose.
Aiwa zvakawanda pana pachikwadi vanhu vari kutatsurana vachitaura mafungiro avo akasiyana siyana. Regai timbodzokera kuna Amailinda Masarira Kaingizi. Muri kunzwa zviri kutaurwa nevanhu, munoti nezviri kutaurwa nemakolazi nevamwewo vari pano.
Chekutanga, I think ndine muono wangu wakati siyanei nezviri kutaurwa nevanhu, nekuti tikada kutarisa nguva yainzi nevanhu chingwa chaita dhora bhoni nezvedhora dzaziri pa1 to 1. Vanhu ivavo zvakare nevamwe vatungamiriri vemamwe mapato ndivo vaichema zvakare vachiti aiwa muri kutibata kumeso dhora rebhondi asi 1 to 1. Ngazisiyiwe kuti US iri zvigadzirise rega mari yete. Zvakanosunungurwa kudaro pakapinda minista Mthuli zvikanzi regai chii US dhora izvigadzirise muikonomi kuti tione kuti ritacho ringe rakamira sei. Ndopakatanga kuita mamaketi variation echi emari yedu. Tikaraondisa izvozvi, mari yedu yemuno muzimbabwe neus dollar asikazi 1:1. Zvaane mari ikazvo kuinterpreta ithink is 1 US dollar is about 15.3 kublack market iri pa1:21. Takuda kudzokera zvakare, tichinodzokera nguva iyi yataishandisa maus dollar zviri 1:1, chingwa nhasi uno chiri kuita 1 US dollar kana kuti 15 US dollars. Kana tikashandisa black market rate, chingwa chiri kuita about 60 cents. Ndo chokwadi chiripo. Asi dambudziko riri mukati menyika yedu ndeyekuti masalari evanhu nekuwanika kwemari kuri kunyika, masalari ari kungorwa nevanhu kumabasa avo haasi kufambirana nemarate eus dollar kana kufambirana nemarate acho ari pablack market. That is the big elephant in the room. How do we get in salaries to be stable according to the inflationary figures in this country? Which that is the conversation we are supposed to be having. But we have had a very big problem over the years of an opposition that is very alarming, that wants to get people to a stage where they are so agitated and then they are all over the place causing confusion. We cannot continue like that. We've got a nation to build. We have to be realistic about some of these issues. What is it exactly that we need to do as Zimbabweans right now? What we need to do is to push for government to make sure kuti vari kupa ma7 cents nevashandi vese kwavanosevenza vari kungora masalaries anoita kuti vagone kunorarama zvakanaka. Inyaya yekushokera vachialama vanhu tizorega tokuudza vanhu asiri izvo. It is so wrong and I didn't know where is an animal town. The Afona, we are still of his army. The MDC, Vakula Maraki, Tamban of the Penguin Band. That has to stop Katarla and Chokwadi. Nikaima, Yaki, Kitara, Pachinia Peran, Tichurongeran, Tsuru, Tikisirana, Mabomba, Murut, Katarla and Chokwadi. Only the truth will set the Zimbabwe free. Tigare Party, people from different, having different stakeholders, whether it's church, it's society, my political parties, could how to remove Zimbabwe forward. Zizi kuta kukazirizwa. Timbo ufapa kuta kumira ukuru ni power. Mshinji ni Zimbabwe kuchitambula.
My Masarira, many times you come across as an opposition to Nelson Chamisa and his MDC. Does that ever give you pause? Do you, you know, pause at times and think, maybe I should be talking more about what's happening in the government instead of the MDC as an opposition to the ruling ZANU-PF, not to the MDC?
The irony of it is every time when I oppose ZANU-PF, no one takes notice. But the moment that I oppose Nelson Chamisa, everyone notices that. My political party, Labour Economic and African Democrats, does not exist to address either ZANU-PF or MDC. We will criticize everything that is worth criticizing, and we will only applaud what is worth applauding. So at the end of the day, I do not exist to say that MDC is doing well when they're doing wrong. We are part of the problem in Zimbabwe. I stand to make sure that we depolarize Zimbabwe, because Zimbabweans are so polarized and toxic on partisan lines, which is so wrong. Zimbabwe is a mountain party democracy, and we cannot continue upholding wrong things because they are opposition. I've never seen Julius Malema always supporting the DA. I've never seen that. So don't expect me to be always supporting MDC because they're an opposition party. Where they are wrong, I'll call them to order, and that is exactly what I will do.
Do you admire them for, have you ever admired them for anything?
See, right now there's nothing that I admire about MDC because they're just too antagonistic for nothing. They oppose everything for the sake of opposing. I am still yet to see the positives that they've brought in since last year after elections. Everything about them is about fighting. That is one of the major reasons I had a fallout with MDC. We had been fighting since 2000. Karam karam babuchi, wamuka ona zekuwa, sirkuiza. You sit on the table and say, what is the way forward? What is it that we are doing wrong? What will take this nation forward? I think what I'm saying is, what I'm saying, that's not true, Buddha. Zimbabweans are suffering. I spent more than 3 years in saying that we're not a very thing. Things are not changing for the people in Zimbabwe. Things are actually getting worse by the day.
And the reason why I'm pursuing that line of questioning is because you seem to be in denial about the MDC repeatedly being denied permission to do their rallies by the police.
Why are they being denied? I answered that question.
Okay.
From my own point of view, there are some legal requirements that they do not allude to. And
the reason that you gave earlier is pure speculation. Okay. Koma Msara, tipe ufungwa dzenyu. Hanzi, mambotaura nezvekuti Vamnangagwa is a frugal leader. He has arrested expenditure, yet Vamgave was so extravagant. And Dr. Spanda vapamuenza niso vagati mfananizo, kana kuti example vagati Vamnangagwa vari kumhanya nema hired jets mazuva ese from Dubai, from wherever. Kuva frugal wacho kuri kupi ipapo? People don't understand, and I don't understand either.
Yeah, thank you. Toda kutaura zvinhu zvine mavhi 11. So as usual, just like what they did with the constitutional court application, which they lost free and fair, they just allege without evidence. So they need to bring to us the V11 that are showing that there is no fiscal prudence whatsoever that is happening. An explanation was already given by the presidential spokesperson as to why
sometimes the president might have to hire a private jet for certain trips.
Always. He never uses Air Zimbabwe. Always he hires a jet from outside the country. Even yes, from Gweru, from when he has to travel from Gweru to Bulawayo.
Yes, and I said the presidential spokesperson already explained the rationale behind that, that it is actually cheaper to do that than to have the traveling public being inconvenienced by the president diverting Air Zimbabwe to go wherever he wants. When Comrade Mugabe was doing that, there was an outcry that Air Zimbabwe is being abused, is being inconvenienced. The traveling public is being inconvenienced. The president wants to travel, so therefore they divert the route of Air Zimbabwe. So the same MDC that is now saying Mugabe must come back, at that time they were saying Mugabe must go. They should tell us, if Mugabe was so good, how come their signature slogan was Mugabe must go? You see, so there is a fatal lack of principles in the MDC. That's why you find that even on this platform, the MDC member or representative is questioning our presence here simply because we don't agree with the MDC perspective. These are the same people who claim to be Democrats. What kind of Democrats are so intolerant to divergent opinions that even on a radio platform like this, they would not want anyone who disagrees with them to be here? So one thing that becomes clear is the MDC is a fake democratic movement. They have failed both opposing. They have even failed the duty of an opposition party. What they have brought to the table is confusion, lack of principles, begging for sanctions, organizing violence, attempting to overthrow the government through unconstitutional means. So we are simply being put in a toxic environment by a political party that cannot even do the duty of opposing. So ultimately, what we hear from the MDC as usual are mere allegations which are meant to smear the president and the government. They think that if they keep on lying and lying, and if they keep on portraying President ED as a reckless spender, it's going to incite the masses to rise against the government and all that. But it's all smear campaign. It's all allegations that are devoid of V11. Mm-hmm. Until the MDC brings V11 and say, look, if ED had used Air Zimbabwe instead of a private jet, it was going to benefit this and this and this and this. The private jet costed this much versus using Air Zimbabwe or diverting Air Zimbabwe from its route. Then this will remain mere allegations by a bitter opposition that is confused, that now is supporting Mugabe, the same Mugabe that they were saying they must go. They have no principles. But with that said, the president has opened a new dispensation that has brought democracy.
Mr.
So unlike
Mkara,
them, who would not want us to appear on radio stations with them discussing and that, we welcome them and we will continue to shine light on the incompetence, the corruption, and the sanctions begging that is in the MDC. I'm Jack Mansuta, the driver. So I'll be listening, but unfortunately, I won't be able to contribute. Thank you.
Minutes before the hour of 8 o'clock.
We have a caller.
It's before 2 o'clock here. Mm-hmm. Let's go to the caller.
Let's go to the caller, but would also like Mr. Sibanda to respond because those words were actually thrown at him. But let's take the caller they've been holding for a while. Hello, caller.
Hey, hello, Magadi.
Tirinani, Magadi, Tukutora, Nimi, Murikupi.
Diriku, South Africa.
Hey, Taura, and you're starting from Matawara Fungwazi.
Right, you know, the Baba Tanya.
Hey, Magadi, Baba Tanya.
Hey, I'm the first.
Taura, it is.
Hey, na, Andrew Kudakungo, Taura, and Kuti, ayo, Baba, think that this is just a new day. Akana, Apo, Tachinja. But the Kalandaku Tarita politics value, it is not that is always there for both sides. It is Anquato, get MDC Quato. In the Taku, the Mai Masarira, Nokua and Popo Spin Park, Paraku itself. The other Kundra numbers I want to do now because under the Daring, the Adoranum Forum to Darika, the Dani, the MDC. Izo zuno zine zanu ya kanga ili panyanga ina Gabe 2006-2008. Kuine mabira check. Angati kwanza kute odo wangu za jangoro. Kutune tenga chingwa. Ndo pariku joka nasi mdisi jidi Mugabe wasi beta da Mnangagwa. Nukuti Mnangagwa wasi chake changu duroska pa $15. Ufutu katika kutekengi there is a difference. Nengu wa ya Mugabe. Ndo iliku joka ne same MDC ya iti Mugabe masi go. Yo joka hesiti Mugabe wasi beta. So adisi kuzwati cha wano opoza. Nungu wa nengari pao president reka kati 15 years ano. If kana wachi opoza 15 years ano. Apana pa wanafa goto mbo menjena takanaka. Saizi Mugabe wasi beta because kinevano wakata 4,000 wakafa in 1 month. Pangua ye kore la ye, ya that period, ya ndena Mugabe ye. Anisi. So, kana wajiti, zesa ziri nane zengo ya Mugabe, anisi ziyatu wa rupita pangua iti. Yote Mugabe inherited a country, ya nga ina, ine, zini jora, rangari ripaduze ne US. Kusika kwa wane mabiera, asisi na value za chose na matrillion. Asi na hati ye, zoko wajiti is better. I don't think the MGC will be serious.
Aywa. I don't
serious, papa.
Babatanya, chingoti gaga, nari zababatanya, zabazaduna, ipapo bati, vanga waru kutaura, vakanangana na vasibanda, vasibanda kana mchikwansa kupindu rosho, vanga suru kutaura mtere rusho.
Ka, wana ika mtere rusho, anenga ruta harpa saidi na maima sarila, muno wazivaka. But anyway, nyari ponde kuti tinomeja success economy tichitarisa zvinhu zvinenge zviripo. Vanhu vanobvunza munhu wezi anoshuwa. Anoti hanzi MDC haina principle nekuti yati Mnangagwa of course Mugabe could present a speech at the United Nations and people would listen. Mnangagwa can't do that. He can't even talk to a group of cattle and they stop. You also clearly would say that in that regard Mugabe at least represented his views better. Nanga wa tanga chinyi chake che new dispensation chero iye achagona kuchitaura. Zimbabwe is open for business. Iye achagona kuchitaura. The leadership must be able to rally behind a point such that the nation begins to resonate. Taura is kuti Nanga wa is legitimate. The whole country resonates. Even Mnangagwa now agrees that he's illegitimate. And look at how he's forming this Pollard, that group that even gives them a budget simply because he's trying to buy legitimacy on the cheap. He's illegitimate because apana cha anoguna. Munuwe zanu wanga achi support Mugabe for the last 37 years. Wotanzi iye anofunga kutare principle tinokuti nasi awakusupporta Mnangagwa wakabisa Mugabe. You can't trust them, they lie. Vakanyepera vanhu vachiita coup. Sikanzi it's not a coup. And now everybody agrees virtually it's a coup. There's nothing that Mnangagwa has said that has stood the test of time. Saka kana vachida kuwawata and they keep saying what they're saying, they can do that. The bottom line is that at the end of the day, the people of Zimbabwe and the people of the world begin to realize, apana there's no one I know, anga aine goodwill, because of how the world was disappointed by Mugabe after supporting him for the first few years of his presidency. The world was so willing and so welcoming to Mnangagwa that flew away within seconds because apana cha anoguna. Izvo zvakatora vanhu vakatamisana renyika achiti hanzi toda kuita sanctions against much against sanctions and he put more sanctions on the country. He is a threat to our national security and to the future of our country. Nenyaya yekusaziva chete. Munoziva kuti Mugabe waitikanganisa but aiziva pane zvaaifunga kuti ari kuita. Ava varipo mazuva anaya havana mukana chavanofunga kuti vari kuita. Vari kungofamba nokuti vane tsoka. Vari kungotaura nokuti vari pamukana zvakaita vanhu vamira nhasi papanera. It's a challenge when your country is led by people who don't take time to think about issues. Unofunga kuti munhu une maCIO, une masoja, une maministries, maresearchers, unotadza kuziva kuti chinyanya chake chemasanctions,
chino zo kanganisa nyika west chino wedzera masanctions wakaita machi yangu nasi by tomorrow banga paane my additional sanctions and additional antagonism from the rest of the world which is something that this country cannot afford saka vanhu venyu vari irresponsible unconcerned and reckless and dangerous to our country and we are better off without a government than these crooks and I think that we need to be very clear about those things and show the people of this country that we understand that the MDC has been very clear time and time again we need to sort out our country and in order to do that we need to get rid of all these crooks that have been cheating our country for time immemorial and we've got to tell the truth about Mnangagwa anoziva kuti hana leadership yanogona kuprovide that can bring another country to the table wakaedza kutaurana na South Africa gore rapera vachiti ndipei mari ndi kana kuti ndibvumirei kuti ndipinde murandi inyeni muno kuitira kuti ndigadzirise nyika vakamunyima mari nokuti havamutrust vanhu vacho ivavo vakamutai waka the only thing we can do is support you fight against sanctions vachienda kumasanctions Mnangagwa chinoflopa ku National Sports Stadium vana Ramaphosa vaitotumira madelegates avo kuenda kuAmerica kutaura vakomana nyaya yemasanctions haineyi nesisu isitavangonzi tibatsirei pakucampaigna but we're actually doing nothing about it so if you believe Mnangagwa your only problem is one singular and no other you are the only person who believes Mnangagwa iwewe negrupu yako makagara the only one no one else believes in you
Dokotela Sibanda vakona abanye abantu abanengengi baziyo abangelani le ZANU-PF abangasomalunga ezanu-PF abakhona nayo abangabasekeli bemdc abakhona nayo abathi you know alikhanyi njengebandla ukuthi lenzani kahle kahle imihlangano viki after viki liyalelwa ukuyenza ngamapholisa kodwa kuphele kunjalo kungabi lalutho uthini abantwini abanjalo
zana umbuzo omuhle kakhulu lo ngiyawubongela ikudiwe silalo yilolo sikuthi silabantu bonaba abathandizelwa bafuna ukuthi izimbabwe ihambele phambili babe khangela ukuthi kathi kwenzakalani sizokuba labantu ababeyengwe ngabantu abanjengalabo elilabo namhlanje kuphaneli laba ababethengwe izana abafana labo Linda Masari abalezi mota uLinda Masari phelezi nsuku udrive imota esabekayathi hayi zana manje manje angikwazi waphilwane imali zikazulu engela nto ayenzayo now udubo lukhona yilolo Ndabona fanele babe wathama hlaba bathengiwa ngithi mina bethengiweyo. Ina ngikwazi ukuthi indaba bona bengena babe banenganga kakuhlelo bengena lanto abazi kumba bayi abancedisile ze ngayo. Sesithi sathi thina esifuna ukuthi siwenze. Yikuthi siqale sitshenge isizulukazi weZimbabwe. Ukuthi thina singabantu abathanda ukuthula kasiphongi kulwa njani izwilo Linda Masari lekhuluma lapha. Labanye bakhe othola ngoba labo ujojana mabahlala bethunjani labo Nick Mangwana lokunguminista kwabo lokho okuthiwa ngu-energy layo Mnangagwa uyabethunjalo MDC ithanda ukuthi ukulwa kuphela ngabafuna ukukhulumisana sathi no sizabayekela abantu laba sitshengisa iZimbabwe ukuthi no thina nxa sikhuluma ukuthi abantu laba kabakhulumeki labo abantu laba kakudlaleki labo abantu laba badlala ngemithetho kabalandeli umthetho kufanele kwazi khathele isizilo zonke selisazi akumsuku ezingaki even nabantu base-Britain nabo-America bebuya kithi besithi ayi linabantu lithanda udlakela sarifuna ukukhulumisana labantu sathi hayi lisibona silobukhokheli obuncane bese licabanga ukuthi ubukhokheli bethu buthanda udlakela hayi sinasithanda ukuthula sizawulandela umthetho wabantu laba okwensuku ezithile sibone kumba abantu laba bazayenza bazadlala kuhle kwezepolitics Namhlanje sokusegcikene ukuthi ungaze wenze namhlanje ngikutshele mntakamama ngitshele emapoliseni mina ngitshele emapoliseni afuna ukuqambela amanga ngibazisa ukuthi into liyenzayo leli nabantu ukuthi lenze nganisela bhana iMDC izalihlupha lezanuyeni leyi ngoba abantu beZimbabwe bangacina sebesithi no kakusasebenzeki under iMDC ngoba iMDC iyasisibhaniwe lebethi lingasela muntu ozakwenzani ozancedisa ukuthi into ukuthi kube lokukhulumisana kusela muntu osetafuleni sisenzela khona ukuthi abantu abafana labo elilabo lapha kupanel bahambe besithi hayi MDC ithanda ukukhuluma iMDC ithanda ukulwa kuphela thina yithi sacela abantu ngemva kokhetho silitshontshele ukuthi hayi kakhulisa nokulungisilizwe abantu benu bayala ngakho ngiyathemba ukuthi namhlanje sokumgceke kubani lobani ukuthi abathanda ukulwa ngobani abadinga ukuxabanisa iZimbabwe ngobani ababulala umkhonomi kwele Zimbabwe ngobani ngabe kunjalo hayi sizaqhubekela phambili uzvukazwe Zimbabwe ngiyambonga ukuthi usekubona sokusegcekeni ukuthi iMDC iyakwanisa ukuthi izikhame okwesikhatshana izama ukuthi ngisizulukazwe Zimbabwe ukuthi hayi sidlale le ndwangu lona sizimbe masimini.
Am I Linda Masarira, just to explain zvirikutaurwa na Dr. Spanda, hanzi bato renyu rakatengwa nezano makapuwa nemotokari yamuri kufamba naye.
Chekutanga ndoda kutanga ndatsaura naivo vankubereko kuti vasave mushamarari wezvinhu zvavasingazivi. Ndinodzokera kwavari ivo kubato ravo gore rakapera muri sizizwai naCharlton Wendy vangu vasingabvi kufurazira chiwenga kwaraigara vachinopiwa ma2000 nemawiki. Ivo vachanyisa kana ivo vankurumbeko vanoziva futi kuti fuel yavaiisa kuMDC yaibva kuna kuda Tsvagwire here. Ndinovafumura ndikavapedza izvozvo nekuti ivo havana kana kutongochena zvamuchose. Vane makore vachidyidzana nezanupf kubva vatangirai vachiri vapenyu vachiudza vana vese mubato kuti musatore minda ndeyezanupf, asi vese vakuru ikoko vane minda yavainotora kuti nevanhu vevezanupf vachamisa chaivo. Vaiva nemabhizinesi navamugabe. Saka hapana chavanoda kuti taurira nekuti tichazosvika panguva yatichazotaura chokwadi chese chekuti MDC ribato ranga richitipata kumeso kwemakore ndokusaka nyeso vamwe takarisiya nekuti takaona kusviba kwaro neuwo rimbaro. Tichienda mberi zvakare vanoda kuramba vachishedzera nyaya dzeuori nyaya dzekuti vari kumbunyikidzirwa kodzero. Vanombunyikidzirwa kodzero nani? Inova ine violence inopfuura yehurumende iripo iye zvino. Taritai mune zvakaitika paaesaturday zvakaitika kumasvingo. Vanorovana pachavo Tudy Stevenson akarohwa nani, Otto Mangoma akarohwa nani. Tikatarisa zvakare corruption iri MDC yakawandisa zvekutoti hatina confidence yekuti bato iroro rikatora matsomo ekutonga rinyika ino. Vanosvika vese vachisvika vachinorya vachipedza corruption. Vane maMP mangani akamboita accountable kune vanhu vakavavhotera kuti constituency development fund yakashandei. Mari inouya yemaMP inouya kubato yavanowana kuparliament mamiriyoni yakashandei. Last year mari iyoyo yese about 600,000 yakapinda maaccount mavachamisa vakaidya vega. Umaicho yakasara haina kutaumbira makampeni hakuna kana MP 1 akapiwa mari pamari yemapato. Ndinotaura zvakawanda. Hatiti kuti kana tichitaura zvinhu zviri maringe nenyika yedu gadzirisa say people get personal because zvitoriwone zvakawanda zvatinoziva zvavanoita mari dzavanotya mamiting avanopinda akawanda vachinotora mari vachipesanisa vanhu musoro. Saka vanhu ngavafunda kutanga kutsaura zvekwavasina kuswera nekuti ivanzira mari yezanupf yandinobata handina mota yakabva kuzanupf. Bato rinonzi lidi rakagadzirwa pasi pemuti kumba kwangu nematrade unionist anga aneta nekunyeperwa nezctu vanga vaneta nekunyeperwa nemdc nekuti isu tese tiri kutambudzika mukati menyika ino hatimbofa takaregedza kuzvirwira nokuti apa nguva yekurwira kodzero dzemahevhu noti isu vasina chinhu tigadzise nyika yedu. Ini ndiri mudzimai ari kuzvirimira mumunda wekumusha ndichirima chiwana mari yangu kutobhako. Ndiri mudzimai ari kuswera achikorokoza kuti vana vangu vagone kunorarama. Zvavo vanoswera tinyepera vari maseko avakatifunga zvanondipedza handipedzeke nokuti handina kugadzirwa nemdc ndakazvigadzira ndega. Ndine kozi yandinorwira. Ndinorwira kuti mukadzi wese ari mukati menyika ino nevanhu vese vasina mukana nekuti vagone kunozvimirira vave financial independent vave vawane masocial economic rights avo vakwanise kuzviwana. Handira kuvetsura ndichinyombana nevanhu ndichifunga kuti ndaseva zvekuti
aiwa tinotenda
ndomudza vankunoneko tsvanga ndechekuti Chinese student politics yakapera zvainza mosora musakwatare ngezvisora muchituka vanhu zvinoitwa kuzvinhasi rekuma infetiti kana tsapa nguva yative zvematongerwo enyika chaizvo chaizvo we exchange ideas nekuti kuswera chinyombana nekutukana ndatendanga.
Vasibanda, motipa mazwenye kupedzisira todzokera zvakare mukutarisa kuti pane zvasanduka here 2 years tiri pasi pehurumende yava Munangagwa.
Aiwa kama munoziva kuti hapana chiripo tinongoziva kuti vamunangagwa zvavanoita ndozvavo zvokungonyepa zvinokutenga vanhu kutenga manyuzipepa vachiti hanzi vanoda kuti vafambise nyaya dzekungoti vanhu vasaziva chokwadi. Chinonzi pachirungu ite competitive authoritarianism. Ndo yatikuona pano inotenga vanhu vachipuwa mari dzimotikari. Vanhu vemanyuzipepa vanopuwa mari dzimotikari kuti vafambidze nyaya dzekunyepa. Iyo vachingova ndivo vanenge vachirya mari dzevanhu dzenyika. Saka tinoti kuvana veZimbabwe vachamisa vachataura nemi musi wa 20. Munoziva kuti mutungamiri watambudzwa zvikurusa nezanu uye munoziva kuti zano inovenga vanhu vanoichallenge zvechokwadi yogoti ivo vanenge vatengwa yavo ndo vanenge vachinzi vanopuwa dzimotikari nemari zvakadai. Vachamisa izvezvo havabvumidzwe kana kufamba papi zvapo vachisangana nevanhu nenyaya yekuti vanozikana nezano basa ravanoita rekuda kusunungura vana vezimbabwe. Tinoti vana vezimbabwe ngavarambe vachisimba ipapo nekuti tikafambidzana pamwe
thank you doc. I'm afraid we'll have to leave it there. Isikhathi sesihambile olivalelisayo mantungamili inkomo
and I'm marvelous Mhlanganya, who you're saying have a very good weekend. Bye bye.